Sangati ine musangano wanga uri pakati pemasangano anomirira varairidzi, Ministry of Education pamwe chete neZimbabwe Examination Council, ZIMSEC. Tangati tikurukura kuti maexams ari kubatwa sei, varairidzi vacha zvitemo zvavo zviri kubatwa sei pakumaka, pakuindividhurira nepakubhadharana kwacho nemaconditions emararamiro avo pavanenge vachiita basa iroro. Taita musangano unonga kwezvinhambo maawani kwakaita mairi nehafu. Tapedza izvozvi ende tabuda nezvinhu zvinoratidza kuti pamwe inhu nhaurirano dzedu dziri kubatsira, nekuti chokwadi ndechekuti zvabuda pachena kuti zvitemo zvedu zvokuti varayiridzi vabhadharwe basa ravanenge vaita kuinvigilation, hatingatiwo masector specific alliances. Zvinhu zvataona kuti public service commission yakazvitora, zvanzi zvakaendeswa kufinance zvozobva zvavo zvoenda kucabinet, asi mafigures haasati avapo havo. Asi pachirungu vanoti pane principle neagreement yekuti zvinhu izvi zvinenge zvizofanira kunge zvichiitwa. Yosanga chiri chitemo chedu chatanga tatora position yekuti kana pasina kubudirira nyaya iyi gore narinyore maexams.
Tiri kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vari kuramba kutambira mari inonzi yakaiswa patafura tonho rapera nehurumende inoita 76%. Imi semasangano evarayiridzi makamirawo papi? Inyaya yamambokurukurawo here?
Mukateerera zvataurwa nemasangano evarayiridzi, pane mamwe abuda achipururudza kuti government yagona. Isu kwedu hatisati tapururudza, tiri kungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari shoma. Nekuti tikatarisa zviri kuitika paground, chikafu chakwira, marentals akwira, matogets akwira, peturu yakwira, nemapeseregizi ari pakati pe500 nema600%. Kurevaizvo kuti kana ndikaonekwa ndisi ndapendera 76% ndene ndiri munhu ari kutorwara kana arasapfungwa.
Imi sesangano rePTUZ muri kuda zvikamu zvingani?
Takataura isu kuti ngavatipe $450 yataitambira muna 2017, woita reinterbank rate votipawo mari iyoyo. Wongotadzwa kuti zvinhu zvakaomera nyika, asi kana kuda kugadzirisa problem vanotipawo mari yekuti nesuwo tine mhuri dzedu nevakadzi vedu tokwanisa kurarama.